coming to you from another. Ability extension.
And then you are in boating gofa, Chichi gofa, Vachingoti, Unifa gofa. But if you are in boatiro, Sasetini, Mosha, and the Karindida Rangu gosa, Shinovo para, Paona Patavo Cruza Netara. I did it, Japerera Mungetan, Kanata Netan, Chesene Hama. Sofa, fofa, fo, Totenda Patashika, sofa, the Kwango Vachiti and Bawa Tranya Bosha. Vaiti kandira kuserisa nasamusha vasingazive vachiwanza zvimasamusha asi mwari vakazotipa redemption fofa fofa fo fofa fofa fo fofa fofa zvotofa tiri mumasofa pane vakaenda vachadzoka sofa sofa takange tapedzwa nehosha pane vakawanda vakadya zvemosva fofa fofa totenda patazvitswa sofa kune zvakawanda totenda tapotswa asi sofa fofa iri fofa fofa vamwe vaida tifire mumasofa
vaida kundifire pakona. I know lies, so many youths fine go gumming up a corner. Hey, them never know. I'm the king like Solomon. Man, I'm going for the prize and I'm sat in my owner. Nine. So far, owner, yo. The tango shoe with a tattoo of our owner. I'm getting paper, you don't know. You don't know. I tell you, you squatting on your dando far. Over, over, we step over, over. We just taking over. My mama says she alright. Fresh fire, and then defender capoza. You told it over, over. You know, say we gonna.
Shotofa tiri mumasofa pane vakaenda vachadzoka sofa sofa takange tapedzwa nehosha pane vakawanda vakadya zvemosva sofa sofa totenda patazvitswa sofa kune zvakawanda totenda tapotswa asi sofa sofa iri fofa fofa vamwe vaida tifire mumasofa naishe zvatange tofa pane zidya vanhu range ratikosa. Pane vaipa lafu nevaitibosa zvibageti chida mabela rosa bela rosa talem takamanuva kubva pane zvakaipa dembradas vane kaunu kekuvharira zvaita vavengi havaperi mberi wonzwa washaisha takarivaivha vachingoda kutishaisa vachingoda shaisa no asi blessings patave zvino taona mablessings them try to taste the game asi they failing vachikanda zvitsinga just for the stalling asi tichisvetukira moving fofa fofa fo ingori fofa fofa fo fofa fofa fo fofa fofa zvotofa tiri mumasofa pane vakaenda vachadzoka sofa sofa takange tapedzwa nehosha pane vakawanda vakadya zvemosva fofa fofa totenda patazvitswa sofa kune zvakawanda totenda tapotswa asi sofa fofa iri fofa fofa vamwe vaida tifire mumasofa.